Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo chivabvu 30/2021 makateerera ku Studio 7 nepenyure nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti hezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi. Munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo neZuro. Zvinhu zvoita manyama amire nerongo muzvitoro nenyaya yemutemo mutsva wakadzikwa nemutungamiri wenyika wekutara mitengo yezvinhu. Mamwe mapurisa orambidza MDC Alliance kubvisa marara mumisha yevazhinji. Aive mutambi wenhabvu ane mukurumbira Peter Ndlovu osarudzwa kutungamira rimwe bato rinopikisa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti munhu mumwe chete akafa nechirwere cheCOVID-19 kuBulawayo neZuro. Zvasiya vanhu vafa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira gore rapera vave chiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevana, kana kuti 1594. Vanhu gumi nevashanu vakabatwa nechirwere ichi neZuro. Zvasiya vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nemasere zvine mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nevatatu, kana kuti 38,933. Vamwe vanhu gumi nevashanu vakaporawo neZuro. Zvasiya vapora vave zviuru makumi matatu nematanhatu zvine mazana mashanu nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 36,578. Vanhu vachiri kurwara mazana manomwe nemakumi matanhatu nemumwe, kana kuti 761. Vanhu vabaiwa nhomba yekudzivirira chirwere cheCOVID-19 vave zviuru mazana matanhatu nemakumi matanhatu nematanhatu zvine mazana manomwe nemakumi masere nevatanhatu, kana kuti 666,786. Pavanhu ava vabaiwa nhomba kechipiri sezvinokurudzirwa navana mazvikokota munyaya dzezveutano vave zviuru mazana matatu nemakumi matatu nemashanu zvine mazana matanhatu nemakumi manomwe nemapfumbamwe, kana kuti 335,679. Hurumende inoti inoda kubaya vanhu mamiriyoni gumi kuti nyika ikwanise kudziviririka mukupararira kwechirwere cheCOVID-19. Zvinhu zvaita manyama amire nerongo muzvitoro zvakawanda mushure mekunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vadzika mutemo wechimbi-chimbi, kana kuti Presidential Powers Temporary Measures Financial Laws Amendment Regulation 2021, unomanikidza vemabhizimisi kuti vatengese zvinhu nemutengo unoenderana newepamusika wemari, kana kuti RBZ Foreign Exchange Rate, kwete wepamukoto. Vanenge vawana mari pamusika weRBZ Foreign Exchange Auction System voishandisa zvisizvo vanonzi vachabhadhariswa mari inodarika miriyoni imwe chete yemadhora, uye vemabhanga vanonzi vanoita zveuori kupa mamwe makambani matsamba echibatiso ekunyepa kuti vawane mari pamusika weRBZ vanonzi vachabhadhariswa mamiriyoni mashanu sechirango. Vemabhizimisi vanonzi vanoramba kutambira dhora remuZimbabwe vachabhadhariswa mari inosvika zviuru makumi mashanu, kana kuti 50,000. Governor weRBZ Dr. John Mangujga vaudza bepanhau reSunday Mail kuti danho iri harisi kuda kuomesera vemabhizimisi, asi rinoda kuunza kugadzikana nekumisa uori kune vanowana mari pamusika weRBZ auction asi vozodhurisa zvinhu. Asi vachitaura nevepanhau reThe Standard, vakuru veZimbabwe National Chamber of Commerce neConfederation of Zimbabwe Industries vati havasi kuwirirana nedanho iri. Vamwe vezvitoro vambovhara, vamwe vachiramba kutambira dhora rekuAmerica, asi vamwe vakaita seOK Supermarket vatumira mashoko kuvatori venhau vachiti vachateedzera mutemo uyu. Makambani apiwa mavhiki maviri ekuti agadzirise mitengo yavo kana kuti orangwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi, tabata mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers, vaDanford Mutashu.
Idanho rakanaka kana takanangana nenhau yekuparadza huori pamusika wemari weauction system uyo wakaparurwa gore rakapfuura. Asi tinoona isusu kuti mawiro ayaita yauya zvine mutinhimira wakanyanya wekuti zvabva zvazungunutsa market. Kuzvinongotsika kwaita maketi kwaita kuti zvinhu zviite barara manywa.
Chikonzero chei pakuita chipatapata nhaka yemakonzo?
Nekuti veruzhinji vemabhizimusi vanga vasina gadziriro, uye hurumende tinoona sokuti havanawo vemabhizimusi vavakatanga vataura navo. Zvaizoreruka kuti panoparurwa mutemo wakadzama kudai unge uchitambirwa zvine unyoro. Saka ndora ndingaone sekuti ndoraita dambudziko nekuti vazhinji vemabhizimusi vakambva vazadzwa nokutya, vamwe vakafunga kuti kuda zvinhu zvakuzosiyana hurumende inenge yakuda kudzosa kutarwa kwemitengo yezvitengwa kusanganisira nemutengo wemari yeforeign currency yatinoti price control pachirungu.
Ko pamitengo zvakonzerawo matambudziko akaita sei?
Kugeda-geda kwemeno ikoko kwakonzeresa kuti mitengo yakazongoti mushure memazuva maviri inge ichisimuka zvakanyanyisa. Tikatarisa mitengo yezvinhu yambva yasvetuka, ndofunga ne100%, vamwe vakakudza nema50%.
Munga pamuenzaniso?
Munzvimbo yemamutare taitaura nevamiririri veConfederation of Zimbabwe Retailers kumanikaland vachitipakurira kuti mitengo yemafuta yabhokisi ranga richiita $36 kurihodha, zvino panguva ino rakuhodhwa ne$63, uyewo shuga tigiri yakambva yakwirawo mutengo. Vamwe vanga vachihodha nema$18 pakesi rinenge riine mapaketi 10 vanoti vakwidzawo, vamwe vakuita ma$30, vamwewo ndo vari kuitawo ma$35. Saka ingori nhau yekusagadzikana kwepfungwa nemwoyo nekuti vanhu vanenge vakatyamadzwa vazunzwa zvakanyanya, vashamisika nekuparurwa kunenge kwaitwa mutemo uyo unenge wangodonhedzwa kana kungokandwa mumaketi usina tsvakurudzo dzizere uye nhaurirano dzizere.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDanford Mutashu vari parunare muHarare. Mumwe kanzura weMDC Alliance kuHeathcliff muHarare akambochengetedzwa nemapurisa apo aibvisa marara mumusha wevazhinji uyu sezviri kukurudzirwa nemutungamiri webato guru rinopikisa reMDC Alliance vaNelson Chamisa. Kukuwadzana East, MDC Alliance inoti yakarambidzwawo kutakura marara. Mutungamiri weTransform Zimbabwe vaJacob Ngarivhume, avo vari kuitawo chirongwa chekubvisa marara, vaudzawo Studio 7 kuti vari kumbovhiringidzwa zvakanyanya nemapurisa. Vachamisa vakaenda kunobvisa marara kumabvuku nemusi wechishanu, asi vakanga vakakombwa nemapurisa ayo anonzi nevanopikisa nevanorwira kodzero dzevanhu ave kushandisa nyaya yekurwisa chirwere cheCOVID-19 senzira yekudzivirira vanopikisa kusangana nevanhu, asi bato reZANU-PF richibvumidzwa kusangana pamadiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembika zembe kuti tinzwe divi ravo. Asi mapurisa akamboti vose vanoda kuita zvokutsvaira vanofanira kutanga vapuwa mvumo. Kunyange hazvo mutedzeri wegurukota rezvematunhu amai Marian Chombo vakati marara anofanira kutakurwa. Mutauriri wekanzuru vaMike Uchideme vanoti kanzuru haisi kukwanisa kuita izvi nekuti vagari havasi kubhadhara mari dzemitero. Mukuseya nyaya iyi, Tabata kanzura we MDC Alliance kuHeathcliff va Elvis Ruzani.
Nyaya yakaitika nezuro ndeyekuti takange tichiita dump site clearance. Tine greba randandi naro ndiri pa site. Tatina contractor watata haya mubudikidzo nehope yanda ndachema kuna MP kuti ndibatsire pakubata wanika kwe greba iroro ratingati inenge iri etipa inenge futi ine front end loader. Saka taita saizvozvo ndaunganidza kuti ma resources enhau yanga ichinetsa yanga ichikurumbira muchiona muguta reHarare kuti marara ari pese pese zvina zvinakumira zvakanaka tabva takwaiwa ma services egrader iroro kutinge tichiita dump site clearance muHeathcliff. Saka chakazondishamisa ndechekuti ndiri pakati pekudaro ndakawana polisi ichiuya ikakomba pandaa ndichiita basa. Asi mukuita basa kwandaa ndichiita ini tatisina vanhu vatati nawo yatingati iyo clean up campaign.
Ko ndianani vamaishanda navo?
Ndaive ndingori ini na contractor na operator ai operator a front end loader ichikanda marara mutipa. Panguva iyoyo takanzi timiswe basa mapurisa vakatitora vakamboti ditana nawe chinguva ndichivabvunza kuti ko inini mhosva yangu yaenda parandeye iko. Havana kunge vachinyatsondipa kududzira kwakakwana. Papera chinenge chinguva chakati o ndopakazouya iratidza kuti aive mukuru pakati pavo ndopakazotanga kuti zvamuri kuita hazvibvumidzwe. Asi nemubvunzo wangu wangu uri wokuti ini chandaita kuhaya sakansela equipment yekutinge tichikwanisa kubvisa marara sezvo zvamunoona kuti musha waipa.
Ko zvinonzikana nemapurisa vanhu vakangoungana vakawanda zvinogona kuzokonzera kupararira kwechirwere checovid-19?
But my understanding ini ndeyekuti law and order ibasa ravo rekunge vachiona kuti kune order here musociety zvichireva kuti vachinge vasvika panzvimbo kana dai kunze pava pane vanhu vakawanda vangadai vakadispesa vanhu vose hangu basa rangu ndichienda naro chi mberi. Asaka ndichamisa ndakabva ndanzi chimirai chisaizvombo pasi chiregai kuita clean up campaign yenyu chiuyai kumapurisa muchitsvaka clearance.
Pane chakaipa here kuti mupuwe mvumo nemapurisa ekuita basa iri?
Mashandira atiita sema councillors kana riri basa rekuti ndawana chibhorani chikuda kudrilla ndidi police clearance kana kuri kunzi ndawana zvawandawana kuti ndigadzire tara kana pothole patching ndidi police clearance ibasa rekuti ndinongoita ndisina kumbosika police clearance. Asi dai kuri kunzi ndanganda kokera kuti pakuda kuti kwa clean up campaign ma residents arida kuuya ipapo tinoona kuti panenge pave ne need kunge pave ne police clearance. Saka ndakashungurudzika zvizhinji kuti kana zvamatongerwe enyika zvaakusvika pakadai paissue service delivery zvinenge zvaakutotyisa.
Makazobvumidzwa here kuenderera mberi nebasa?
Ini sokufunga kwangu ndavatsanangurira ndakafunga kuti ivo vachati aiwo mumwe musi hatina kunge tanzwisisa zviri kuitika enderera henyu pamberi nechi nebasa renyu. Asi ivo vakazenge vati aiwa imi michitomisa iprogramu yenyu nokuti ndoiri kuunganidza chivanhu. Inge vanhu vacho vanga vakaungana ini kuti ngave neruzivo kuti vanhu vanga vakaungana zvekudaro ndina kunge ndaona sekunge vanga vakanyanya kuungana zvakadaro. Asi programu yakatomiswa blessing ndina kuzokwanisa kunge tichienderera mberi.
Ko vamama tsvaga kuti vaite basa ava zvinenge zvavofambawo sei?
Vanhu vandanga ndakahaya ava anenge ari maprivate contractors vanenge vasingasati vambosangana nezvakadai zvinhu zvakatovakatya madzavo zvokuti vanhu vaakutotya kuti vanga vachiita basa mumusha. Uyezvo zvinhu zvaava kutotyisa kuti basa range richiitwa rekubviswa kwamarara chinove chinhu chatati tisingatarisiri kuti chinga chichiwanikwa muDCAG Blessing.
Kanzura weMDC Alliance vaElvis Ruzani vari parunare kuHeathcliff. Aive mutambi wenhabvu ane mukurumbira Peter Ndlovu anonzi ndiye akasarudzwa kutungamira rimwe bato rinopikisa richangoparurwa reAll People's Party kana kuti APP. Ndlovu uyo ari kuSouth Africa kwaari manager wechikwata cheMamelodi Sundowns anonzi achazouya kuzotungamira bato panguva yakakodzera. Asi iko zvino vaSebastian Mubvumbi ndivo vakafanobata chigaro chekutungamira bato iri muZimbabwe. Hatina kukwanisa kubata Ndlovu kuti tinzwe divi rake sezvo anga asati apindura mubvunzo watamutumbira pataenda pamhepo. Asi tabata vaMubvumbi.
Pari zvino utungamiri hwakamira hwakati ini Sebastian Mubvumbi ndakafanobata chigaro chemutungamiri. Asi akasarudzwa kuve mutungamiri webato ndiPeter Ndlovu uyo akaita mukurumbira munyaya dzenhabvu muZimbabwe nekunze kwenyika. Tinafarai tafure nyika jiji anova mutevedzeri wangu Karisito Muchinjiko ndiye akafanobata chigaro cheunational chairperson Lueli Hebebe mukuru wemadzimai achitevedzerwa naRonika Tekede Byton Chipfu ndiye mukuru wemayouth achitevedzerwa naBekitemba Suela Sidin Chabampero ndiye mubati wehomwe
MuZimbabwe mune mapato akawanda ezvematongerwo enyika imi sei makafunga kuumba renyu bato makashaya vekushanda navo here
wazulu isu takafunga kuparura bato idzva taona kuti zvakaoma kupinda mumusha womwe murume womuudzira zvokuita mapato acho haana kurereka zvachose pakuti mapato aise musoro pamwe kuti upenyu hwevanhu hureruke uye mamiriro eupfumi hwenyika hugadziriswe vatungamiri vari mushishi kugadzira ramangwana remhuri dzavo ruzhinji rwevanhu ruri kungoshandiswa mapato mazhinji anonyepera kuti vanhu vati zvakati vanhu vasina kumbodero vamiririri weparamende newematunhu vanoita zvokupiwa kuvanhu
zvii zvitsva zvamuri kuunza mudariro
isu seall people's party tiri kuti hutungamiri haufaniri kusarudzira vanhu vamiririri vanhu ndivo vanofanira kusarudza vamiririri wavanoda chizivano chanyanya saka seapp tiri kuti simba kuvanhu
makanyoresa here kuzeki
hongu all people's party yakanyoreswa kuzeki 31 gumiguru 2019
kuumba bato zviri nyore asi kuzowana vanhu vanokumirirai matunhu ose zvinenge zvinoti netsei mapato akawanda imi munofunga kuti mungakwanisa here kuti mukwikwidze mumatunhu ose enyika
wazulu isu seall people's party hatiite zvekufunga asi kuti nhengo dzeparamende nedzematunhu inenge iri hodzeko yemukaka unoraramisa varwere tinenge tiine vamiririri matiwi mana ose enyika nokuti ibato rewanhu app itsoro madanha adzo mhandara kuchera pasi norumuti zvinhu zvakarongeka
vakafanobata chigaro chemutungamiri webato reall people's party vaSebastian Mubvumbi vari parunare muHarare iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika Vatenderi vechiMoslim muTanzania varikurudzira hurumende kuti ikurumidze kubaya vanhu nhomba yeCovid-19 sezvo vaikutyira kuti vanozotadza kuenda kuMecca kuSaudi Arabia kurwendo rwakakosha zvikuru muchitendero chavo runonzi Haji. Saudi Arabia iri kuti mutendi wose anoda kuenda kuguta rinoera muchitendero ichi reMecca muna chikunguru anofanira kunge abaiwa nhomba yeCovid-19. Asi Tanzania haisati yaparura urongwa hwekubaya vanhu nhomba. Mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Hassan vanoti vari kutsvaga nhomba yekuti nyika yavo ishandise. Danho ravo iri rasiyana nevaive mutungamiri wenyika iyi mushakabvu John Magufuli avo vairamba kuti vanhu vabayiwe nhomba yeCovid-19. Vanhu vaviri vafa nhasi mangwanani muAmerica mushure mekunge chimwe chikwata chevanhu vatatu chatanga kungopfuura vanhu vanga vakaungana havo muMiami, Florida. Vanhu makumi maviri vakuvara muchiitiko ichi. Mapurisa anoti vatatu ava vanga vari mumotokari yeNissan Pathfinder SUV uye vaburuka mumotokari ndokutanga kupfuura vanhu vange vachida kupinda pange pachiitwa mutambo wemagitare vachibva vatiza. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vanoti nyaya yekurayiwa kwevanhu nepfuti munyika mavo inonyadzisa sezvo America ichiita kuti zvive nyore kuti vanhu vangotenge pfuti. Gore rapera vanhu zviuru makumi mana nematatu kana kuti 43,000 vakaurayiwa nepfuti. Iko zvino tochimboenda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwa Kwazwai. Mure Zimbabwe, ndino mkamchira mchirongwa chedu chevechidiki. Chandino kupakura iso ndo rega. Ini ndini maikove. Nasi mchirongwa tine urukuro nenya njumia eze utano. Dr. Tinotenda Simemeza. Tichizea nyaye yezuru kuitika kukwekwe uko. Apo doroba iri riripasi pe chirongwa che lockdown. Nekuti mando yechirwere che COVID-19. Chakatora upenyu wevanhu wakawanda ku India. Yawanikwa mudoroba iri. Dr. Simemeza, ndino mkamchira mchirongwa nyaya tinayu mainzwa. Tipe yu maundreni.
Thank you very much. Zvisine kuti variant hipi yeku India, yeku South Africa, yeku UK, mashoko ndiwawo, tinofana kuramba takashinga, tichipfeka mamaski edu, tichisanitize, tichigeza maoko edu, tichimaintain a social distancing as long as chirwere ichi tichinacho sezvazviri. Tinofana kuramba takadaro, tichitevedzera maguidelines ari kutaurwa ne Ministry of Health, kuti tizvidzivirire kuti tisakwanise kuwana coronavirus. Mm-hmm. Saka panhau yevariant iri kubva kuIndia, hatisati tanatsoistadha kuti tinatsoziva kuti is it more dangerous than mavariants atange tichiexperiensa, because there are certain conditions ari kuIndia anokwanisa kunge ari kucontributa kuafektwa kuri kuitwa vanhu nechirwere checoronavirus. Akadarikira kuti kune population yakati wandei, uyezve nyaya dzepollution, nyaya dzekushayikwa kweoxygen, inyaya dzakawanda wanda. Saka hatisi kunatsoziva isusu pane zvino whether iri nyaya yevariant here kana kuti inyaya yemaconditions ari kuIndia.
Tiri kuona nhamba yevanhu vari kuendera mberi vachitora nhomba yeCOVID-19 inenge iri kuenda iriramba iri ichikwira. Vanhu vari kutambira nemazvo mashoko akaburitswa nesangano reWorld Health Organization vachiti aiwa, it's now okay kushandisa nhomba yeSinopharm yechimbi-chimbi yatinoti nechirungu emergency usage. Mashoko aya makamatambira sei, uyezve mungati zviri kubatsira vanhu veZimbabwe here mukuda kutora nhomba yeSinopharm?
Ya, izvi zvinhu zvatatambira zvikuru zvekuti besa kuti population yedu ikwanise kuvaccinatewa, tikwanise kuprotectana from this coronavirus. Mm-hmm. And so that we mitigate its my infections ari munharaunda dzatinogara kuitira kuti aite mashoma, uyezve kuti tisakwanikwe tichiwana the worst of the disease kana kuti chirwere chisazoti affecta maningi.
Tichitarisa zviri kuitika kuno kuAmerica, tiri kuona kuti America vanhu kana vakupiwa mvumo yekuti vafambe vasina kupfeka mamask. Tichitarisa vanhu vanopinda muchirongwa munomu, vanobva kuZimbabwe navo vanoti aiwa, tinonamata Mwari, tinonamata the day wetinopiwawo mvumo yekuti tofamba tisina kupfeka mamask. Aiwa, tiri kurinamatira. Tichiona kuti zvaakuitika kuno kuAmerica, nemaondorenyu mungati nange iyo Zimbabwe ichasvika padanho rekuti vanhu vachakwanisawo kufamba vasina kupfeka mamask, vakasununguka vachisangana neuwandu hwavo. Mungati Zimbabwe ichasvika panguva iyoyo?
Ndinofungira kuti tichasvika, but zvichatora nguva. Tinofanira kuvane patience kuti patichazosvika ipapo tizosvika vanhu vese tinavo, mhuri dzedu dziri intact. Saka ndinofungira kuti tichasvikapo, but hatisati taakusvika pane zvino. Izvizvitore nguva kusvikira chirwere ichi chaderera nyika yose pasi pano.
Mungati vanhu vaakutambira nemufaro here chirongwa chekubayiwa nhomba yeCOVID-19, especially tichitarisa kumaruwa? Takambokurukura vanhu vazhinji vakati kumaruwa vanhu havasi kuwana ruzivo nezvenhomba dziri kushandiswa munyika. Mungati vaakuchigamuchira chirongwa ichi here?
I think mbichana tiri kusvikako. Maprograms seationa ari kuitwa paradio, paTV, ari kusvikawo munharaunda dzakasiyana-siyana, tisingakwanisiwo kusvika vanhu vachiparidza shoko iri rekuti vanhu vavaccinatwe. So tiri kuona izvo nenyaya yekuti manumbers edu ari kuita achiwedzera evanhu vari kutora nhomba iyi, which means shoko rinenge riri kuita richisvika. Enge tinofanira kuramba tichinga, tichitaurira, tichieducata vanhu about the science and make it simple so that munhu wese ani nani zvake kana mwana mucheche anokwanisa kuunderstand kuti chii ri kuitika.
Aiwa, mhuri yeZimbabwe, regai titore mukana uyu mukutenda Dr. Tinotenda Simemeza nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana. Musakangana kuti tiri kusangana zvekare nemusi wechipiri pachirongwa cheLive Talk The Connection. Anokonekai nemufaro. Ndino wenyu Maikove, mhuri yeZimbabwe. Bye bye.
Tinotenda zvikuru, Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba. Jesu simba rangu, simba rangu.
Mapera seva tereri ndini Tanonoka Wande tine umwe wedu asina kugutsikana nerondedzero pamusoro penyaya yezvatinorota ngati wei zvaanoda kuziva.
Makadiko pa Studio 7. Tukaona vanhu vachitaura kuti Josefa aidudzira hope ari mujere kuIjipita, izvozvo ndizvo pozvo zvakanga zvine chirevo panguva yacho iyoyo. Mareko zvino zvokuti kwai kune munhu anorota achidudzira mumwe hope, haiko kunyeperana hama dzangu. Munhu angangoroti chinhu chisina nebasa, anenge atiwa nefungwa dzake dzinotomunetsa. Saka obvious ifungwa dzinongonetsana nemunhu paari iye ari wani. Hasi zvokuti kwai kurota kunobva kuna Mwari, hakuna kurota kunobva kuna Mwari.
Mufundisi David Simango, makadiniko yeyo nyaya yenyu vedwe?
Manheru akanaka baba Hwande nevateereri vese veStudio 7. Ndinoda kuti ndiedze kubatsirana nomutereri wedu uyu atambudzika nokuda kwenyaya yekurota. Anotsanangura achiti kurota kwaJosefa mubhaibheri zvaiva chiri chirevo kuratidza kuti ari kubvuma kuti Mwari akapa Josefa kurota, zvaiva zviri chirevo, zvaiva nechinangwa. Saka apapa tabva tatenderana kuti Mwari anopa vamwe vanhu hope kana kuti zviroto zvinenge zvine chirevo mukati.
Saka vanhu vodini chii chavanofanira kuziva panyaya iyi?
Vanhu vanofanirwa kuti vazive kuti kurota ipfungwa zvirokwazvo dzinenge dzichishanda. Apo ndatenderana newe kuti vanhu vose vanorota, asi kurotawo kwakusi kwese kunobva kuna Mwari, sekuti vanhu vapenyu vose pfungwa dzavo dzinoshanda, saka kurota kunenge kuripo. Kekare ngatizive kuti kurota kwacho uku kunogonawo kubva kuno wakaipa kana kuti kuna Satani. Saka hakuna kurota kunobva kuna Mwari sekutaura kwako uchiti iwe Mwari hapi vanhu kurota.
Chidzidzo chedu ndechipi apa mufundisi Simango?
Rega ndibve ndakupindura ipapo kuti watsanangura wani kuti Josefa akawana hope zvaiva nechinangwa zvaibva kuna Mwari. Saka kuripo futi Mwari haashanduki. Bhaibheri rinotipidza kuti Mwari ndiye ndiye zuro nanhasi nokusingaperi. Saka Mwari wakapa Josefa hope, nanhasi anogona kupa vamwe vanhu vovaanosarudza hope kuti varote, kuitira kuti vagone kubatsira vamwe vanhu kana kubatsirikana ivo muupenyu hwavo. Ngazvijekeke kare kuti kana iwewo wakaguta haungagutiri vamwe vanhu. Haungati haiwa mese makaguta nokuti indakaguta, hazvidaro. Shoko raMwari rinotibudza pachena kuti zvipo zvaMwari kana kuita kwaMwari kunotipa kuti tibatsirikane, sezvakanyorwa kuvaKorinto kutanga chapter 12 from verse 1 nechapter 14 from verse 1. Inotiratidza kuti zvinhu zvokwaMwari, zvipo zvomweya nezvaanotiitira Mwari, zvinotipa kuti simbisa pakutenda iye Mwari.
Saka munotei kumuteereri uyu mufundisi?
Muteereri ngaazive kekare kuti kana iye asingatendi kuti Mwari anopa vanhu hope, hazvisi kureva kuti hazviitiki. Nokuti iwewe kana usingatendi, ndiwe wega unenge usingatendi. Saka ndizvozvo zvinoita nyaya dzokurota. Kune vanoratidzwa naMwari. Saka vaya vanozoturikira vaya, vanhu vanenge vachiuya kuzopa inonzi counseling, kuedza kudo kubatsira munhu anenge arota kuti naiye agutsikane kuti Mwari anomuda, Mwari anoda kuti achenjerere kana kuti angwarire kana kuti afambe zvakanaka. Tinotenda vateereri. Thank you.
Mufundisi Simango, tinokutendai zvikuru nemashoko amatipa. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya.
Tinotenda zvikuru tanonoka wande uye tinodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana mangwanani. Anokonika ine mufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC.
Soko isika tisendaba.